Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 kukadzi 2021 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi mashanu nevana 1254. Mumwe mukuru wemapurisa ari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvo chake zvisirizvo anopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi mashanu nevana 1254 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri 20 nezuro. Vanhu mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu 266 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatagidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi masere nemumwe 481. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana makumi masere nevasere 188 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi matanhatu nevatanhatu 166 vafa nechirwere ichi. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevanomwe 114 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere ane gumi nevana 33,814 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevana 26,794. Mapurisa Assistant Commissioner Erasmus Makodza vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mokumiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje nezuro vakati vamakodza vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS emari yechibatiso vazvipire kamwe chete pamwedzi kumapurisa ari pedyo nekero yavakanyoresa kudare. Vagare pakero iyi kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa uye kuti vasavhiringidza nevafakazi pamhosva yavari kupomerwa. Izvo zvinotevera kusapikisa kwakaita muchuchisi wenyaya iyi muzvare netaimusha yabasa pachikumbiro chavamakodza chakasvitswa kudare negweta avo vatapiwa makanza chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vamakodza avo vano vepropo vashanda vari kudunhu reMatabeleland North pari zvino vari kupomerwa mhosva yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavaimbove mukuru wemapurisa anoona nezvedunhu reMashonaland East kana kuti officer commanding. Mapepa ari pamberi pedare anoti vamakodza vakakonzera kuti muzvare maone echapfudza vapinde mune zvekurima papurazi remapurisa reLand Police Farm riri kumarondera vachiziva kuti vane hukama namuzvare chapfudza vakaregedza kuzivisa vakuru vavo nezvehukama uhu. Vamambanje vakati vamakodza vagodzoka kudare musi wakurume 2 mune imwe onyaya ive mumatare mumiriri weHarare West muParamende muzvare Joana Mamombe neimwe nhengo yeMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri avo vakasungwa nemuvhuro vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa pamwe nekutyora mirau yeCOVID-19 regulations zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC Alliance nemuvhuro pamahofisi ehurumende eNew Government Complex ari pakati pedhorobha reHarare gweta revaviri ava vachauswa ramba vakaudza dare kuti vasungwa vaviri ava havana kubatwa zvakanaka panguva yavakasungwa vachibva kunoona chiremba wavo vachiti vaviri ava vakasungwa zvine mhirizhonga mukati
musungiro wavo wakaitwa constitution haina kuteedzerwa bumbiro guru renyika kwapaani kangojairira mazuva ano kekuti munhu asungwa anongoitwa zvaanoda saka ende zviri kukonzerwa nokuti vanhu havatauri kana vauya kukoti vanongofunga kuti haizvonge izvi ndazouya kukoti asi taona zvakakodzera kuti musungirwo wavakaitwa unga usina kumira zvakanaka vasikana vaibva kwachiremba kwavakanga vaenda vanotariswa vanotori nezvinovarwadza zviri kuvanetsa asi musungirwo wavakaitwa wakambunyikidza even zvavakanga vachinzwa ipapo
vakwaramba vakatenda kuti chikumbiro chavakanga vachida kusvitsa kudare chekuti muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vatongo vachibva kudzimba dzavo chakatadza kunzwikwa nezuro sezvo nyaya iyi yakanonoka kupinda mudare kunyange hazvo vasungwa avo vakanga vaunzwa pamatare makuseni
tangachifanira kunge tichikumbira kuti vatongo vachibva kumba state ndobva yaita iwana asi haisi time yapera nokuda kwekuti 3 dzakwana uyezve curfew ya 6 saka vanhu vachichema chema zvikuru ndovatinonotsa havo kuya kudare ndovanonoka kutanga dare ndovanonoka kuti tipinde mukoti vakushandisa reason imwe chete iyo yokuti nonotsa kuti vakumbire kuti nyaya iitwe mangwana saka tokudzoka mangwana tozoita nyaya yedu ine chekuita nokuti vatongo vachibva kunze
muzvare Mamombe vakaudza vatori venhau pavakanga votakurwa kuenda kujeri kuti havatye jeri asi vari kungotya kuti vanogona kubatira chirwere checovid-19 vari kujeri ikoko sezvo kusina zvikwanisiro zvokuti vasungwa vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi
inyaya yecoronavhairasi asi kunze kwecoronavhairasi hatina chimwe chatizosara kumashure inguva yareba tichishungurudzwa vana vezimbabwe yareba tichishungurudzwa vana vechidiki ngatirambei tiri takasimba ngatirambei tichingobudikira tiri vana vechidiki
muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanoti vakasungwa vachibva kunoona chiremba wavo uyo ari kuvarapa zvichitevera kutotywa kwavanoti vakaitwa pavanoti vakapambwa muna chivabvu gore rapera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rino nezuro chipiri mukucherechedza zuva rekuchengetedza matoro pasi rose kana kuti World Wetlands Day. Urongwa uhu hwakaitwa pasi pedingindira rekuti mvura, matoro nehupenyu. Mumashoko kuvatori venhau nezvezuva iri veCommunity Water Alliance neCombined Harare Residents Association vakati kuchengetedza matoro kwakakosha kuwanisa vanhu mvura yakachena iyo yakakosha munguva ino sezvo vanhu vasangana nedambudziko rechirwere cheCOVID-19 vachikurudzirwa kuti vapote vachigeza maoko nemvura yakachena. Meya vechitungwiza vaLove More Michael vanoti kuvakwa kwedzimba mumatoro kuri kukonzerwa nenyaya yeuori iri kuitika munyika. Blessing Zulu West Studio 7 aita hurukuro na vaMaiko.
Chimiro chatinacho mukati menzvimbo yechitungwiza sekanzuru tatanga nekuti senzvimbo takawirwa nedambudziko. Dambudziko rakatiwira remafashamo harina kungoita sekuziva kwamungita these flash floods. Hadzina kungoitika mukati menzvimbo dzatikuona idzova vana Unity M, Unity N, kuna Nazengeza 4 mugomba, including kuma old locations, problem yakaita se yakatiwira. Saka pari zvino sekanzuru taisa mashoko echenjedzo kuvagari.
Muri kuvaudza kuti kudii hapa meya?
Kuti vagare vari alert. Sekuziva kwamunoita nyaya yemafashamo haisungoitika kana kuti haina kungoitika muno muchitungwiza chinhu chaitika. Kana chinhu chikuitika nyika yose kana chaitika munyika yose. So isu sekanzuro tuta zama kuti tikushandi dzana ne civil protection unit tibatsiridze ku make sure kuti tine ma places atcha ari ku identify wa we these affected families or mori dzakawirwa nedambudziko dzichange dzichinowa accommodatewa munzvimbo idzodzo asi mashoko echenjedzo tapa kuvagari kuti vagari vagare vakagadzirira uyezve vane chenjedzo yatakavapa yekuti nyaya yemafashamo ari kuitika mafashamo ariko zvedi zvedi
muungaziva kuti imuringani here dzakawirwa nedambudziko here
manumbers edzimba dzakaparara kana dzakaaffectiwa atisati taanawo sezvo timu yedu ichiri paground kuita basa uyezve tinotenda kuti hapana kuitika njodzi dzekuti pane akarasikirwa neupenyu timu yedu ichiri paground iri kucollecta information yose iye zvakaitika munharaunda medu and we hope for the best kuti pashaike anorasikirwa neupenyu
asika vamwe vari kuti imi sekanzura hamusi kuchera migero inoita kuti mvura ikwanise kuenda kunzizi isingapfuure nemudzimba dzevanhu
ya kanzuro tikuzama nepatinogona nezvishoma zvatinazvo kuti tikwanise kuti tinge tichivhurawo migero yedu inge ichifamba mune zvakanaka asi sekuzivawo kwamunoita ndiko kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi zvinowo zvakuaffectawo makanzuro edu kuti tinenge tichizama nepatinogona kuti dai migero iyi yavandudzwa nenguva
meya veguta rechitungwiza valove mo michael vange vari parunhare kuchitungwiza nablessing zulu westudio 7 kuburikidza nebazi rezvemari inonzi yakaisa mari inoita mamirioni makumi manomwe nemashanu emari yemunyika sembeu yekuparura nayo homwe yevashandi vehurumende yekuchengetedza mari yegovernment employees mutual savings fund iyo yakaumbwa muna kukadzi regore rapera bazi Republic Service Commission rakazivisa kuburikidza negwaro rakaburitswa kuti homwe iyi ichange ichipindwa nevashandi vanoda zvavo uye mushandi anenge apinda muchirongwa ichi anotarisirwa kunge achizobatirwa zvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% zvemuhoro wake pamwedzi hurumende inoti chinangwa chehomwe iyi ndechokubatsira vashandi vachiri pamabasa pamwe nevanenge vave pamujandigere kuburikidza nokukwereta mari yavanozodzora nezvikamu zvakareruka munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vanoti chirongwa ichi chinogona kunge chakanaka chose asi chinoda kuti pave nekujeka uye kushanda pamwe kwemapoka ose
zvinhu izvi hazvisi zvitsva izvi zvinhu izvi zvaane makore zvitaurwa nezvazvo kakawanda kacho zvinhu zvekuti taisi zvinhu zvinenge zvaitwa masaka pamwe zvoita involve hatingati mastakeholders pfungwa dzevanhu vese dzopinda imomo so that pazvinoimplimendwa zvinoimplimendwa sekuti chinhu chedu zvinoapa pakadai soo zvinoya sekuti zvinoita sekuti zvinogona kudzika nge kautsotsi kana kuti zvinhu zvacho hazvizojeki nepamusora kuti kana chiri chinhu chedu pachirungu kutrade union pane chinhu chinonzi nothing for us without us anything done without us is against us ndo zvinozongotanga kuti vanhu vatanga kupfuma maideas aya maideas mamwe ataiuya nawo kuhurumende asi problem ndeyekuti vakuda kuzviimplimenda vega vozviimplimenda vasingakonsulti vanhu vaivaya zvinhu izvozvo zvopedzisira zvoita sekuti panongozopedzisira paita sekunonzi pane kahuhwe karuda kuitika ipapo asi tiripo ndechekuti maideas aya kana akaimplimendwa transparently paine stakeholder involvement zvinogona kushanda chimwe chikushao ndechekuti munhu anenge achinzi tokubata whatever amount yemari yawabata tiri kuti isu mari yevarayiridzi yacho haisi kukwana mari yasibuseveni haisi kukwana mune muchimbobata mari ipi yamune muchibata pane shoma yacho isingakwaniyo
asi tichitarisawo urongwa huhwa majongwe huri kunzi vanoda havo ndo vanopinda imiwo sesangano muri kukurudzirwa here nhengo dzenyu kuti dzipinde
hatigoni kurambidza munhu nekuti takakodza nguruva hauchizivi hatigoni kuvamira titi musapinde nekuti mune kushumba kana mune ngwena chikuru ndechekuti tingotarisira kuti munhu wese kana pauya zanuka pamwe pacho tetingokurudzira kuti kana zvo chidhisaida zvaunoda iwe asi kuunion tetingoramba tichingodzokera mhe kuti kana chiri chinhu chevashandi tipeiwo mukana
chinhu icho chifambe zvakanaka tikwanise kutaura tiri pamwe chete. So that hapana chinhu chinozoita zvekuti mavanga ngachema. Anga achiadminista fundi ndiani? Anga achiadminista ari kuti? Kana kombatisheni kanga yakuda kuitwa unoitwa sei? Munhu akafa, zvinofamba sei? Ukaremara, zvinofamba sei? Ukadzingwa basa, zvino makwesheni iwayo kana asina kugadziriswa, zvinonetsa ramangwana. Ndosaka tiri kuti kana hurumende iri honest, kachinovatadzisa kudeedza masangano evara echitichi ndoyakavarejista ngaatitaidzi tigare pasi votiratidza kuti indaungaidza mari iyi mari yacho toionawo ichipinda mapauni kwete kungotarwa kunzi taunganidza mari 75 miriyoni iri pai mari yacho yakuhani yabheti pepaseu yacho iri kuti zvinhu zvese izvozvo kuda kutaura kana hurumende yedu iri honest ngatingoite izvozvo kana zvichisapotika zvinosapotika kutotadza nekuzvisapota naivedwei.
Saka imi muchazogarawo here pasi kana kusvitsa zvese zvamuri kutaura izvi kuhurumende kuti ijekese?
Hatimboregeri kuzvitaura pa. Ticharamba tichitotaura nematamba tichanyora. Nekuti idea yatiri kureza zvati kutaura panapa zvinhu zvatagara tichingotaura zuva nezuva kuti kana muchakuita implement yeplan garai nevashandi vacho pasi. Ko tiri shumba here dzinoruma izvi dzingazi kana kukauya zvou kana kukauya ani? Kana kwaya masarauri kana kukauya chamukurumunda vanhu havanozotitorera simba vanhu vanoti tingori vashandi vari mumatractors emy workers maideas edu kana vatiada vanoatora kana vasingadi vanoharama ngatipanane mukana wokuti tiende mberi because the best ideas hawanive kugovernment chete mamwe pacho anotoura nevarongo nevasina chavanazvo maideas iwayo anogona kutibatsira kuti
avo vange vari munyori mukuru weprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kubva zuva ravakatora mhiko semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina magwaro anovapa simba semutungamiri weAmerica kana kuti executive orders vachidzika zvavanoda kuti zviitwe nechimbi chimbi. Executive order inopa mutungamiri weAmerica simba rekutonga zvavanoda pasati pave nemutemo wokuita zvavanenge vachida. President Biden vakasaina maexecutive order mazhinji anomisa kana kubvisa zvakaitwa navaTrump avo vakadzika mitemo mizhinji vachishandisawo executive order. Asi chikuru chave kuonekwa pari zvino ndechekuti maexecutive order mazhinji akasainiwa navaBiden ane chinangwa chekurwisana necoronavirus. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zviri pachena kuti nyaya yokurwisa coronavirus ndiyo iri pamusoro pezvinangwa zvavaBiden zvizhinji vanotitsanangurira pamusoro peexecutive order.
Tingati maonero atiri kuita vaPresident Biden vari kuratidza musiyano mukuru chaizvo nevaPresident Trump pakuti vaBiden vari kutaridza kunge munhu nemwoyo wakasimba pakuda kuita basa rake rokubatsira kuvandudzwa kwezvinhu muAmerica kuti zvibudirire mberi. Tingati zvinhu zvikuru zvavakanangana nazvo inyaya yekurwisana nechirwere cheCovid. Taona vaPresident Biden vakasaina maexecutive orders kana kuti magwaro ane masimba ehofisi yavo anosandira zvikuru zvakawanda chaizvo zvanga zvichiitwa navaTrump zvisingasimbise takanyanya kutarisana mukurwisana nenyaya yeCovid. Tichitarisa maexecutive orders avasaina, regedzai ndidome mashoma avati vasaina pari zvino. Ndingati chekutanga President Biden vakasaina executive order yekugadzira dare remakurukota anoyambira kana kuti anopa mazano kuna president takanangana nenyaya yeCovid asi vachiteerera nezvescience.
Mati vanoda kuita izvi vachitungamirwa nescience, mungatsanangura here kuti vanenge vachizvifambisa sei apa?
Kureva kuti vaBiden vari kuti ivo vachaita madecisions avo kana kuti vachatora gwara rekurwisa COVID-19 zvichienderana nezvinobuda muna mazvikokota vescience, kwete zvaiitwa navaTrump zvekubvuma zvinhu zvisina maturo vachitaura zvinhu zvisingaitike zvemanyepo. Izvi taonawo zvakare kuti President Biden vashandisa masimba ehofisi yavo kuti vanhu vese vachapinda mumabuildings kana kuti muzvivakwa zvefederal government vakusungirwa kuti vange vakapfeka zvipfeko zvinovadzivirira kana kuti mamasks pamwe chete nepublic transport system yese yemuno muamerica. Taonawo zvakare kuti President Biden vakaisa runyoro rwavo pamagwaro anoti vachashandisa mutemo unonzi Defense Act wemuno muamerica unokurukumekedza hurumende kuti ishandise masimba ayo kuti kumakambani anogadzira zvinhu zvinodiwa zvakaita semasiringes zvakaita setsuno zvinodiwa kuti zviwanikwe zvakawanda kuti vanhu vagopiwa nhomba muno muamerica mutemo uyo ushandiswe. Taonawo zvakare vakaisa runyoro rwavo muexecutive order yekuti inonzi Buy America kana kuti Prefer America First, kureva kuti zvinhu zvizhinji zvichashandiswa takatarisana necovid kana nezvekusimudzira upfumi hwenyika zvichatengwa nehurumende yeamerica zvichitonge zvichitanga kutengwa zvinogadzirwa muno muamerica zvinogadzirwa nemakambani emuno muamerica. Zvinhu zvakawanda zvavari kuita vaBiden zviri kupesana nezvavaTrump. Taonawo zvakare kuti vadzorera masimba anga aine mutemo unonzi Obamacare weAffordable Care Act zvizhinji zvanga zvakabviswa navaTrump zvaitorera vanhu kuti vasava neinsurance. Zvese izvozvo vaBiden vari kuzvirivhesa.
Mungati maexecutive orders avasaina kusvika pari zvino angaita mangani?
Maexecutive orders ava akawanda zvikuru kwazvo, saka tirikuona kuti vaBiden munhu ari kubata mabasa maoko ake achishandiswa kuita kuti upenyu hwevana veamerica huvandudzwe, iye atingati pachirungu all hands on the deck. Ndo zvatirikuona vaBiden vachiita.
Sei vachishandisa maexecutive orders kuti vakwanise kuita zvavanoda kuti zviitwe?
VaBiden vari kushandisa maexecutive orders nezvikonzero zviviri. Chekutanga, zvizhinji zvavari kurunurura zvinhu zvakanga zvaunganidzwa navaTrump vachishandisawo maexecutive orders, saka zvinongodawo executive order kuti zvibviswe. Chechipiri, vaBiden vari kutora matambudziko asi matambudziko echimbi chimbi aatingati maemergencies, saka kuti vamirire kuti zvizomboenda necongress zvigotora mitemo zvinhu zvinotora nguva izvo zvichida kuitwa nechimbi chimbi kana kuti nekukurumidza. Ndo saka vari kushandisa maexecutive orders, vari kushandisa masimba ehofisi yavo kuitira kuti zvinhu zviitwe nechimbi chimbi nekukurumidza. Ndo maonero atiri kuita, uye tikuona sekuti mukaonawo dare reparamende kana kuti recongress harisi kupokana nezvikuitwa navaBiden, nekuti riri kubvumirana nazvo kuti pane zvinhu zvinoda kugadziriswa nekukurumidza zvechimbi chimbi. Ndo saka vari kuvaregedza vachiita maexecutive orders ivava vasiri kunyunyuta, nekuti vanoziva kuti ndo zviri kudiwa kuti zviitwe nekukurumidza.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Muzinda weUnited Kingdom muZimbabwe wanyora paTwitter pavo kuti ucharamba wakatarisa nezvekusungwa kwevazvare Joanna Mamombe naCecilia Chimbiri vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutaura zvisakafanira kumupurisa. Kroniko rinoti dunhu diki Rachel Locho rakabatira hura mumavoko nekutya mafashanyi emvura, sezvo mvura munjizi dzegwai nekami iri kuramba ichiwedzera zvikuru, izvo zviri kutyisa vagari vemisha inosanganisira Mahlosi, Mahlava, Tamuhla, Mbamba, Mele, Luchome, Mapili neMbanyana. Herald rinoti Dr. Frederick Mabamba veUnited We Stand Housing Cooperative vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva ine chekuita nezvekugovera kwemastens zvisiri pamutemo muchitungwiza. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tambura muzimba muntu tambura padinoti chitengesa tinorohwa Cherenya COVID aje. COVID itu zaman corona zaman. Asalnya masih ada zaman. Tiada satu tiada dua tiada tiga tiada empat lima enam. Masuk jadi ruangan. Nasi jaya jadi ruangan. Nuruamu nu aru sejandir. Ibu senang bukan jika kumpa. Terlalu masih bunyi kami. Tertambura. Tiba tiriu. Tertambura. Ibu suku sungguh bukan masan. Hari hari berkutangki.
Magadi watereni wa studio 7 ina angundu la ukomenda kwenye ima vaccines isu senyika mazimbabwe
waka jika 45 million nye ya kapuwa ya yaesho mtumunika za 20 vaccine iyo kana kumisi strategy kuhuda waka tombo huda we madokta zinduwa wanungu la kutuka tichifa wachi jika mari nga wacha gimari wa yewezi tunu hudi wa vaccine anastive masiwa we ekonita wanungu wa yekutu wa jimuti wa mari Vadi po senik, sesuatu itu orang na MTN South Africa, jisun jendek. Tanita ngoko jisun mari zilu jisun goto orangnya na ekonomi terasa jazuru tu batir. Plus untungnya miru sajeng maru, kaite odi cica iya kasih. Ati curo.
Kamu cica angkat noti noti indak noti juga. As studio 7 ya pur, uva 1942. Uchingo tutaurira na uze zopadishu menti chaizo chaizo mchidai chava kwa chitaura ipapu chiyaso mchwawa chitaura iwe mbuni chasia nane izvoka mto kupera ne mariwa kwa saa toti makoro koto hui radio zime studio 7 makura uchingo tutanyizi uchitupanyizi uchitupanyizi hai watu note murande magadaru maria kukumparele Aku sih sakana, hanya ekstra sokan. Tapi rambe mencuri rambe. Mau fire.
Hey, magadi ko pa studio 7. Magadi, tichiti makorokoto, makorokoto, ekusika makore 79. VOA, tepe nyura, makorokoto, nepe nyuro yevanu, no tepe nyura zipo zevanu. Dine mfunzo kuna wachuma uti savano uti masanchi ni ndo argu argu omesera wa mubanu waruta mkutika sao gaba explainika uti masanchi ni anozo omesera wanu pakuti zakati ni zakati ni zakati tonzgisika impact ya masanchi ni acho katika ngoti jiraka mbromo kukota ano omesera wanu waruta mkutika gaba zana ngure uti wanu waruta mkutika wanozo kwana papi pama sanction inindi noyedi kwa mkoma ngoni ndiri kukubata indi South Africa
izo zange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne studio 7 isu atina kwatakarerekera timurai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kanobva kungosimbi crew sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave churi chimwe chete chine mazana maviri nemakumi mashanu nevana 1254 mumwe mukuru wemapurisa ari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chake zvisizvo anopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.